Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023 tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19, kunyanya-nyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina. Zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa necovid-19 kana kuti vanezenge vaakurwara, mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge titotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa covid-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo Ncube.
Gongu gore rino iri pakava nekuwedzerwa kwemapesendeji kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane komiti yavari kuda kuedza kuumba iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health maringe nekuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbeswa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemaCivil Society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.